chekutanga ndechekuti ndiko kekutanga muZimbabwe muno kuti nyaya dzokuti date remaelection dzinotaurwa pari parari. Tichitarisa zvakataurwa zvacho, vamwe vaiti zuva racho richaziviswa nhasi, hapana chokwadi chaicho chekuti zvii zvichanyatsoitika. Uye zvekuti president wenyika angaita here zvokuti anotaura parari kuti achazopa date remaelection, hazvisati zvamboitika munyika muno.
Ko zvamakakwidza kumatare,
kune challenge iriko kucourt, kuhigh court, yekuti delimitation yakaitwa ichashandiswa kuita sarudzo dzeZimbabwe haizi pamutemo. Chekutanga haitaridze kuti uwande hwevanhu vemuZimbabwe hwakamira sei. Hakuna anoziva kuti kunyanga kune vanhu vangani, kumatebheriland kune vanhu vangani. Saka migano kuti ingatarwa sei pasina ruzivo irworo zvinonetsa. Uyezve matakaratidza kukudare kuti out of 210 constituencies, 119 dzakaitwa zvisizvo. Saka kana vachinge vachizoita zvavo zvekuti maelections aitwe, zvaakureva kuti taakuita maelections tisingateedzeri mutemo. Zvaakureva kuti taakuita maelections zvakare pasina mutemo unowandudza sarudzo.
Sei muchidaro?
Pari zvino kuparliament kune mutemo uri kunzi Electoral Amendment Bill uri kuda kuti ugadzirise urerutse maitirwo esarudzo. Mutemo uyu hausati wapasa, mangwana unenge usati wapasa. Vamunangagwa nezvano PF yavo vakaenderera mberi nekupa zuva remaelections. Zvinoreva kuti hakusisina mutemo wesarudzo uchachinja. Zvinoreva kuti taakuenda kusarudzo nemutemo wa 2018, zvinova zvisiri pamutemo muZimbabwe muno. Tiri kuti kune vana veZimbabwe, isu hatikuda kumisa sarudzo, asi toda kuti paitwe sarudzo dzakachena, sarudzo dzakanakira munhu wese weZimbabwe, sarudzo dzisina chitsotsi. Apa pakadaidzirwa maelections anenge ari maelections ane chitsotsi mukati.
Asi mune chivimbo chekuti munobudirira kumatarere vamonzora?
Nyaya iyi ikasatongwa zviya zvefeja feja, ikasatongwa zviya zvekutyisidzira majaji zvatakaona zvichiitika, ikasatongwa zviya zvokuti vanhu vanoda kuita corruption panyaya dzekoti, hakuna chinomisa nyaya iyi nekuti inyaya iri pachena. Isu semagweta, isu sevanhu vakadzidzira mutemo uyu, sevanhu vakatounyora zvakare, tinonyatsoona tega kuti nyaya iyi iri pachena. Kana mutemo uchiti munoita delimitation matarisa maresults esensus, kana census yacho isipo but maresults acho asipo, delimitation haingava pamutemo. Kana mutemo wenyika uchiti maconstituents anofanira kusasiyana ne more than 20%, koita anosiyana ne 30%, 28%, 60%, zvinoreva kuti nyaya iri pachena. Saka kana pasina kubiridzira kana kutyisidzira majaji, nyaya iyi iri pachena zvikuru.
Asi kavamonzoro vamwe vanopikisana nepfungwa dzenyu vanoti aiwa vamonzoro vari kudaro nekuti vari kushanda pada nechimwe chikwata chezanu PF chisiri kuda kuti sarudzo dziitwe.
Handisati ndamboshanda nezanu PF. Ini handisi kuda kuti tiwe nechekuita nezanu PF, ndiri kuti tiri kuda sarudzo dzakachena. Kangani muZimbabwe muno muchiitwa sarudzo dzisina kuchena, dzakabhohwinwa neopposition party ipi? Tiri kungoti isusu ngazvigadziriswe zvakanaka toenda kuelection mangwana. Isu seMDC hatisi kumbotya election.